Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 4/2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti Pius Jamba anova nhengo yeZANU PF ndiye akaponda nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change muzvare More Blessing Ali kunyatsime gore rapera. Muumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaHenry Ramadziripi vatenda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakaurayiwa nemusi wechishanu kuDiepsloot, Johannesburg muSouth Africa. Musangano wezvimamiriro ekunze weUnited Nations Conference of Parties kana kuti COP28 uri kuenderera mberi kuDubai. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rapa mutongo wekuti Pius Jamba anova nhengo yeZANU PF ndiye akaponda nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change muzvare More Blessing Ali kunyatsime gore rapera. Asi mutongi wedare iri ati achatemera Jamba chirango chake nemusi wa20 zvita. Bato reZANU PF rinoti zvabuda mumatare nhasi zvinoratidza kuti matare emunyika akazvimiririra. Asi izvi zvinopesana nezvinotaurwa nevanopikisa vanoti matare emunyika anotarisa kuti wabuda mbamani. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vafarai marapira.
Isu sebato reZANU PF tinofara tichinzwa kuti mhuri yekwaAli yawana kuzvinyaradza mwoyo ichiona kutongwa kwemunhu anenge akabatwa nemhosva yekuponda hama yavo. Isu seZANU PF mutungamiri wedu vamunangagwa anogara vachitaura ivo kuti havatidi mhirizhonga, tinoda runyararo, tinoda kubatana semhuri yeZimbabwe. Ngatingotorai ichi chipingo sedzidziso kuti vakuru veopposition havanei neupenyu hwevanhu vanenge vapondwa, asi vanongotsvaka kusvimisa zita renyika nekusvimisa mazita evamwe. Havanei nekuti pane mhuri dzinenge dzichirwadziwa, vanongoti ivo solong zvavo zvavanoda zvaita zvokuti vafambe kumapepanhau vachitaura mashoko akawanda wanda. Asi izvo zvinoratidza kuti mapurisa ari kuita basa ravo, matare ari kuita basa ravo. Vanopara mhosva, hakuna munhu anonzi anopara mhosva achiswa munyika yeZimbabwe. Izvi zvinobva zvaburitsa pachena kuti hatina mashoko ekunyepa patinenge tichitaura, patinenge tichitaura kuti Zimbabwe inyika ine kuzvitonga kuzere, ine kuremekedzwa zvemutemo.
Vanopikisa vari kutiwo kavanhu vanopomerwa mhosva vanenge vakawandisa pane vatinozoona vakuendeswa kumatare. Vamwe vanongosiwa vakadaro vachiti havo madiro ajojina.
Tinoitira nzira kuti kumatare hakubatwi munhu asina mhosva. Saka kumatare hakushandi kuti vanhu vangu vachida kuti kusungwe vanhu vashanu kana vatanhatu. Kumatare kunondoshanda kuti nhau iri kuwanikwa iri mukati memaoko mevanhu vangani. Ivavo ndo vanotongerwa mhosva, vobatwa nemhosva, ndozvo mashandiro anoita mutemo. Mutemo haushandi kuti kumba kwavachamisa kunofarirwa kuti kusungwe vanhu vangani, haudaro. Unoshanda nechokwadi noumbowo uzere.
Asika kunyange zvakadaro vamarapira vanopikisa vanoti ivo mapurisa anotoda kutanga kumirira kuudzwa zvekuita neveZANU PF zvimwe chetezvo nematare.
Handioni kuti mapurisa anganzi anoudzirwa basa ravo, nekuti mapurisa akangoudzwa report kuti pane mhosva yapakwa vakateererana nemhosva nemashandiro avo avanoita avanenge vakadzidziswa pakubata basa ravo kusvika vasunga vanhu vane mhosva vakavaindisa kumatare vakasvika pakupiwa mutongo.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanupf vafarai marapira vari parunare muharare. Asi tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vainnocent gonese vanova nhengo yebato rinopikisa retriple c.
Nekuona kwangu zvinhu zvaitika izvi zvinhu zvinenge zvakanaka nekuti payasi mukanja ndedzanechere kuti jamba imhondi chaicho yakauraya munhu anga asina moblessing ali anga achingoriwo muzvari kana kuti mukunda angari kuzvaramirawo achirwira ushanduko sevana vazhinji vezimbabwe.
Vamwe vanoti mhosva dzakadai dzinenge dzichitoda chirango chemutongo werufu chaicho, munozviona sei?
Nekekungoti hazvo dzingapariri mutongo werufu vanhu vakaita seapias jamba ndiyo yaitokodzera kuti napo chirango chakanyanya kuitisisa chiro zvazvo muno muzimbabwe tatitadzisa death penalty asi inzwe nemhando dzeumhondi dzakanyanya kushatisisa dzinofanirwa kuti kana munhu akupiwa chirango apiwe chirango chakasirisisa chakati zvaidza ndiri pazvakaitika pakambotora zvimazuva akati kuti paizi jamba wacho ari kushayikwa asi paakazviwanikwa azi ave zvitongwa anga akuramba mhosva izvo zviri pachena kuti ndiwo wanga huriko hunomupinza mhosva hwakanyanyisa hwakawandisa asi zvisinei hazvo nekuti kana dare ichinge ramuwana aine mhosva zvaita zvakanaka.
Izvi munoona zvichibatsira here kuderedza nyaya dzekupondana munyaya dzezvematongerwo enyika?
Ndinoona sekuti zvinoita kuti zvinhu zviyande zvichienderera mberi inyaya yekuti kazhinji kazhinji mapurisa haana chiita basa ravo uye kana vakapamba ndakudzwa ngadzioyo vakabuda pamapiti chavane maak vachionekwa neziso zvavo asi pane zvinhu hapana chi munhu achabata.
Asi tiri kuonawo rimwe gweta ramuzvare Ali vajobscala vari muusungwa. Munoona sei chiitiko ichochi?
Zvinhu zvinonyadzisa, zvinhu zvakaipa nekuti vajobscala havana kana mhosva yavakafara nekuvatieko zvine mhosva yekutanga yanga yabatwa neyayo kumadzizekuri yakaenda zvaite chakaita futi vagiriwa vavasikala vasungwa nguva dzakawandisisa modhanakundaa kumatitetano yedenga ine mutemo bei kuti vane chibatisi ikodzero chakanyorwa mubumbiro yemutemosection 50 yebumbiro redu guru yenyika constitution yezimbabwe. Vasikala vaiva vasatombogara mugere kana kwezipuru chete nekuti munhu asinangobatwa nemhosva uwewo huripo haubatiki.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vainnocent gonese vachitaura vari parunare kwamutare. Zvichakadaro, mapurisa aburitsa mashoko kuvatori venhau achiti mushakabvu tapfuma masaya avo vakapondwa kumabhuku vanova nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change havana kuponderwa nyaya dzezvematongerwo enyika. Mapurisa ati achiri kuendera mberi achiferefeta asi akati hapana umbowo unoratidza kuti vakaurayiwa zvine chekuita nekuti vanopikisa. Mapurisa atiwo vezvematongerwo enyika havafaniri kutaura zvisina umbowo panyaya iyi. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaHenry Hamadziripi vatenda kuStudio 7 kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakaurayiwa nemusi wechishanu kuDiepsloot, Johannesburg muSouth Africa. VaHamadziripi vati muzinda wavo vakasumwa nemapurisa emuSouth Africa uye vati vashandi vavo vari kutoshanda nemhuri dzevakaurayiwa ava kuti mitumbi yavo inoradzikwa kumusha. Mutauriri wemapurisa mudunhu reHauteng va Mavela Masondo vauza vatori venhau kuti vachiri kuferefeta nyaya iyi uye vakati vakapara mhosva iyi vakabatwa vachatongerwa mhosva yerufu. Vanhu vanomwe vakaurayiwa kuSouth Africa nevanofungidzirwa kuti vagari vemuDoopsloot avo vaivapomera mhosva yekupota vachiba zvinhu asi zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvinonzi zvaienda kukereke. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro wesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Sibanda kuti tinzwewo maonero avo.
Mashoko iwayo kuti kune vanhu 7 vakarohwa vakapunda nokupiswa kuDoopsloot, asi tazoona zvezvakare kuti handi panenge paita vamwe 4 zvakare vazopondwa vakapiswa kuti valengana.
Zviri kutambirika sei mumapoka evana veZimbabwe vagere muSouth Africa izvi?
Zvinorwadza, asi chinonetsa ndechekuti vanoziva kuti hapana chavangaita because hachisini chekutanga kuitika. Uye vanotaura vanotisa zvikurusa ava vekuDoopsloot vaitoenda kukereke kuchechi zvitoonekwa kuti ava vari kuenda kuchechi hazvo zvikanzi aiwa vakasangana nevanhu vakati ndivo vanoba. Saka zvinonzi havazi vamwe vacho zvirikutonzi aiwa especially kuDoopsloot havazi vanhu vanga vachinzi svigevengu. Saka zvinhu zvinorwadza chaizvo uye zviri kuita kuti vanhu vabatikane zvakaipa.
Semhuri yeZimbabwewo iri muSouth Africa, pane urongwa hwamamati manzwawo here huri kuitwa kubatsiridza munyaya iyoyi?
Aiwa, hapana hurongwa hwatangatanzwa iko zvino hunofambisana nenyaya yekuti chii chichaitwa, nekuti chinotori chinhu chitsva chaizvo. Saka tatisati tanzwa kuti pane zvimwe zvanga zvataurwa zvingaitwa ipapapo.
Ndingapedzisirawo ndichitarisa kuti pamutemo pane here zvingaitwawo kuti nyaya dzakaita seidzodzi vana veZimbabwe vari ikoko, vamwe tinoziva kuti vanenge vasina magwaro akakwanira, vachengetedzeke munyaya dzakadai?
Hapana zviripo zvakati wandei, nekuti South Africa inenge isina kusimbisa mutemo wayo zvikurusa pakuchengetedza vanhu vanobva kunze kweSouth Africa. Asi tinoona zve zvakare kuti chero muSouth Africa maSouth Africans anourayana zvavo, asi chingangotaurwa ndechekuti vanhu vaedze kuti vazvichengetedzewo, vangwari pese vatarise kwavanoenda. Asi hapana zvaungaudza, nokuti zvinhu zvinokuwana chero mupi muSouth Africa ndozvayakazadira.
Avo vanga vari sachigaro wesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Sibanda vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa, naIvan Zininga weStudio 7. Musangano wezvemamiriro ekunze weUnited Nations Conference of Parties kana kuti COP28 uri kuenderera mberi kuDubai, United Arab Emirates nhasi uye uchapera musi wa12 zvita. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vainge vakatungamira chikwata cheZimbabwe kumusangano uyu, chinosanganisira makurukota ehurumende akawanda. Vamunangagwa vakadzoka havo kumusha, asi makurukota akawanda achiri kumusangano uyu. Vanhu vanodarika zviuru makumi manomwe kana kuti 70,000 kusanganisira vamiriri vehurumende, vemaindastri vechidiki, vatori venhau nevamwe vari kupinda mumisangano iyi. Mukuziya nezvekukosha kwemusangano uyu, Tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari kupindawo mumisangano.
Misangano tingati iri kufamba ndizvo vari kukurukura zvakanyanya nyaya dzeloss and damage. Nyika dzekuAfrica dziri kuchema-chema chaizvo kuti tiri kufanira kuti tiwane mari yakawanda yekugadzirisa matambudziko ari kubva ari kukonzerwa neclimate change. Asiwo dambudziko riri kubudawo zvekare, especially riri kuoneswa nemaCSO, ndezvekuti mari iyoyo chero ikawanikwa, hapana chivimbo chizere chekuti inosvika kuvanhu vari kufanira kubatsirwa kubva kumatambudziko eclimate change. Kutiwo zvekare pari kutaurwa nhau dzeagriculture.
Apa munorevei vamaguu mungatsanangura
kuti tichigadzirisa nyaya yeclimate change tinofanira kuita make sure kuti vanhu vari kuwana chekudya, food security. Asiwo zvekare tanga ndichi inini ndapinda maside session akati kuti ekuti vanhu vari kuti kana tichitaura nyaya yejust energy transition atisongotaura nyaya yekumisa kupiswa kwemafuta asi tiri kutaura sistemu yakakura inotorera vanhu minda yavo sistemu inobata vashandi senhapwa sistemu ine unfair trade yekuti senyika yedu yakaita seZimbabwe iko zvino tiri kunzi tiri number one kuproducer lithium muAfrica lithium inova iri kufanira kugadzirisa zvekare dambudziko reclimate change asi ukaenda pari kubva lithium pacho pabohera unoona kuti vanhu vari kuchema kuti vakadzingwa mumisha yavo vakatamiswa zvichisimba vakapiwa ma$1,900 pamhuri ukaenda kubikita iri kunzi ndiyo imwe big mine yelithium community yese iri kuchema kuti hatina chatiri kuwana
asi tiri kunzwa wani hurumende ichiti takatarisa lithium kunyanya iri kuedza kuti chicherwa ichi chikwenenzverwe munyika ichitiwo kuri kuvakwa zvikoro nezvimwe nevari kuchera lithium avo kunyanya vanova mamwe makambani ekuchina
ayo manyautsa mukanwa ukaenda kunzvimbo dzacho dziri kucherwa dzacho unoona shungu dzine vanhu
mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare kuDubai. Kambani yemagweta inosanganisirawo vatendai biti avo vaimbova gurukota rezvemari vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change inoti mumwe anochengetedza pahofisi yavo ambopambwa ndokusiya akandwa kuManaville uye anga achibvunzurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Izvi zvabuda padandemutande rekambani iyi RX mukuzeya nezvenyaya dzekuramba vanhu vachinzi vari kupambwa munyika tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zvinhu zvakadai so zvinhu zvasingafanirwo zvichiitika pasi rese including Zimbabwe nekuti nyaya idzi pamamanzi apfuura ava tikuona kuti dziri kuramba zvichiwedzera ende zvinhu zvakadai so zvoramba zvichiwedzera nekuti kumasure uku zvinhu zvakadai so zvakaitika mapurisa hapana zvaanoita kana hapana mainvestigations anoita saka ivo vanhu vari kuramba vachingopamba ivava vari kubhowa tingati simba nethe lack of maproper judiciary measures anofanira kuva achiitwa nemapurisa saka zvinhu zvakadai so we condemn them and hasfanira kuva zvichiitika muZimbabwe.
Asi pamutemo ndiani anofanira kunge achichengetedza zvizvarwa zvenyika?
Hurumende kusanganisira mapurisa mapurisa ndobasa ravo they are there in terms of the constitution kuprotect ma citizens angava ari ani ake not just ma citizens but munhu wese ari muZimbabwe saka kana pachizoitika nyaya dzakadai so dzinoenda futi mubumbi redu romutemo kuti munhu wese ane right to yatingati personal security saka kana munhu akapambwa pakasaitika anything in terms of investigations kana kuti maaresta akadai so zvoichirwa kuti ivo vanofanirwa vachichengetedza vanhu kunyanyanyanya mapurisa ari kuchikorowo kodzero dzevanhu dziri mubumbiro romutemo.
Tiri kuonawo vamwe vari kutoburitswa zviso zvavo vachiedza kupamba vamwe asi pasina zvavanoitwa. Ko kana vanhu vemunyika vasisasagutsikane nemapurisa nematare avo zvii zvimwe zvavangaitewo?
Yeah, nyika haizofanirwa kusvika pakadaro nekuti hurumende kupfurikidza tinati executive ndo basa rayo yekuti zvinhu zvakadai so zvinofanirwa kumiswa zvinhu zvakadai so zvinofanirwa kupa confidence mune vanhu kuti at least pane hurumende iripo inoita care about its citizens. Kana pasvika pakadai so panenge panguva yenyaya yekuti pakushoda kuti vanhu vaite pachirungu yatikati innovative nekushandisa masystems arimo muZimbabwe kunyanyanya kuenda kumatare dzimosa vachinoitawo kuti ivo vanofanirwa vachishanda akaita semapurisa vainvestigate nyaya dzakadai so vaitwe compelled kuti vainvestigate nyaya dzakadai so but tinoziva kuti nyange zvakadaro mapurisa acho kana kuti vatingati executive vane mbiriwo zvekare yekusatevedzerawo zvanenge zvabuda kumatare. Saka kana zvadai so yatove nyaya yekuti mama media zvatingati advocacy yekuzhe ive ichizova kuti izvi ndo zvekuitika kuvana veZimbabwe, kuti vana veZimbabwe vachina kumukokutena vachienda nekuti masystems emunyika mavo haachashandi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Musangano weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa, kana kuti ICASA, watanga nasi muHarare uchikokerwa nesangano reWorld Health Organization mudunhu reAfrica. Chinangwa chemusangano uyu ndechekupa mukana kunyika dzinoshanda nesangano reWHO kuzeya nekuonesana matambudziko munyaya dzekurwisa matenda akaita seHIV and AIDS, hepatitis nedzimwe mhando dzezvirwere zvepabonde. Mukuru wesangano reNational AIDS Council, Dr. Bernard Madzima, vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wakakosha zvikuru mukurwisana nedenda reHIV senyika. Ngatidzwe hurukuru yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
ICASA 2023 yatanga muHarare nhasi. Isangano guru chaizvo rinenge richitarisa nyaya yechirwere cheHIV nema STIs muAfrica.
Veruzhinji vangade kuzivawo kuti musangano youri kuitirwa kupi, vari kutarisirwa kupinda ndivanani?
Tiri pa Harare International Conference Center, tine madelegates anopfuura zviuru zvishanu vachange vari pano, vanosanganisira mahurumende dzakasiyana siyana, mascientists, maresearchers, maacademics, mapartners edu, maUN family vese varenge vari pano vachiita vari vachiona pamwe chete nyaya dzeHIV kuti tave pachinhano chipi uye takananga kupi nenyaya yeHIV nemaSTIs muAfrica. Saka ndozviri kuitika kuno kuHarare. Tinenge tiri pano kusvika musi wa9 December tichishare maexperiences.
Mabatanyaya yekuti svondo rose musangano uyu uchange uchiitwa zuva ranhasi uchitanga, chikuru chamaita nhasi ndechipi?
Nhasi official opening ichaitwa nemutungamiriri wenyika yeZimbabwe, Comrade E.D. Mnangagwa, ndo vachavhura conference iyi nhasi. Saka ndourongwa huripo nhasi.
Avo vanga vari mukuru wesangano reNational AIDS Council, Dr. Bernard Madzima, vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas iri kuenderera mberi, sangano reUnited Nations richiti vanhu vanodarika zvikamu makumi masere kubva muzana, kana kuti 80% vari muGaza vamanikidzwa kuenda muupoteri. Zvichakadaro, muchuchisi wesangano reInternational Criminal Court kana kuti ICC vaKarim Khan vakazivisa nezuro kuti Israel pamwe chete neveHamas vanofanira kutedzera mitemo inochengetedza vanhuwo zvavo vari kubatanidzirwa muhondo kunyanya kuWest Bank. Sangano iri rinoti riri kuferefeta zviri kuitwa munzvimbo iyi nemauto eIsrael kuti zviri pamutemo unotarisirwa kutedzerwa nenyika dzepasi rose here kana kuti kwete. America inotsigira Israel uye inoona Hamas sechikwata chematororo. Nezuro, America yakakurudzirawo mativi ose kuti achengetedze vanhuwo zvavo muhondo iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha.
Hondo yeIsrael neHamas ichiri kuenderera mberi kezvino izvi ceasefire yanga yambonzi yavako yakapera Hamas ichibva yatotanga kukanda mabhambo kuIsrael Israel ichibva yatsiva sokuziva kwedu isu tinoziva kuti tsvaru wakadanativu kune vamwe vasinganatsi kunzwisisa vanofunga kuti Hamas inokwanisa kunge ichirevererwa ndiyo yakatanga zvekare nhaurirano dzanga dziripo panguva yeceasefire iyi pakati peHamas neIsrael kukatauko hadzisisipo pavanokuramudzana saka America iri kuonekwa iri pakati ichizama kudzosera Israel neHamas panhaurirano idzodzidzi.
Zvamira zvakadai, nderipi dambudziko guru ravepo muhondo iyi?
Dambudziko ravapo zvino rava revagari vomuGaza vatingati macivilian vaya vaya vanhu vo zvavo vasiri muhondo vari kushandiswa neHamas kuti Hamas ipotere. Saka Israel pairi kudzingana nekurwisa Hamas pari kuita dambudziko rokuti iro vanhu vo zvavava vari kuurawa nokuvadzwa zvekare zvipatara zvichinge zvichiwandirwa navanhu pamwe chete nokunge kuchisvikawo hondo yacho kuzvipatara ikoko zvino vasingabvumidzwi nomutemo womubatanidzwa wenyika dzepasi rose United Nations kuti kana nyika dzafunga zvokurwidzana vanhuwo zvavo vanofanira kuchengetedzwa namapato ose.
Mungati imi chinangwa chehondo iyi ndechei?
Chinangwa cheIsrael kubva pakutanga payakarwiswa yakudzoreravo ndechokuti ikwanise kupedza zvachose bato reHamas rinova basa guru zvikuru chaizvo tichiona kuti Hamas ina varwi vakawanda chaizvo vanosvika kuma40,000 uko vati vafa vashoma shoma zvekare Hamas ine hama neshamwari dzayo dzinoisapota dzichipa zvombo vana Irani nemahutus ari kuJordan uko.
Munoona iyo Israel nechikwata cheHamas vachizomisa hondo iyi here?
Hondo iyi inoratidza kuti icharamba ichienderera mberi kwenguva yakati rebei vanhuwo zvavo vomuGaza vachinge upenyu hwavo hunenge huchikanganiswa chaizvo vamwe vanofa vamwe vachakuvara.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunhare muno muAmerica naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vafa nekuda kwemafashamu emvura kuTanzania vanonzi vasvika makumi mana nevanomwe kana kuti 47. Mafashamu aya anonzi ari kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Chikwata cheHighlanders chazivisa nhasi kuti chagura muchato nemurayiridzi wacho Brito Boutma, uyo ari kurayiridza chikwata cheZimbabwe Warriors pari zvino. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutaura nezvenyaya yekupondwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zviviri kuSouth Africa uye kuratidzirawo kwaita zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kunyika iyi. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rati Pius Jamba anova nhengo yeZANU PF akaponda nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Ali kuNyatsime. Achapiwa chirango chake musi wa20 zvita. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa atenda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakaurayiwa kuJohannesburg. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.